Nyaya yatanga mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi Detective Sergeant Edmore Chimera vachiudza dare kuti vanopikisa chikumbiro chavarusere vatiwo vacharatidza umbowo hwekuti varusere vainge vasina magwaro ekufambisa akakwana apo vakasungwa kuPlumtree musi wa23 zvita mushure mekudzingwa kunyika yeBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri. VaChimera vati vane umbowo hwemaWhatsApp audio nemavhidhiyo avarusere vachikurudzira vanhu vekuMozambique neSadic kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa muna Gumiguru. Varusere vanonzi vaitenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika 226,000 vemuZimbabwe vakavhota musarudzo dzekuMozambique, izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kuMozambique. Nyaya yavarusere yatadza kusvika kumagumo sezvo mutongi vaisheunesu Matova vati vabatikana neimwe nyaya nekudaro vati ichaenderera mberi nemusi wemuvhuro unouya. Tabvunza gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere kuti pane mukana here wekuti varusere vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Vanhu vanofanira kuti vawane bheu kunze kwekuti pazoitawo zvikonzero zvimwe zvinenge zviripo zvinokwanisa kuti dare rizonyima munhu bheu, asi tinoona kuti bumbiro redu remutemo chairo rinotaura iro kuti musungwa wese ane kodzero yekupuwa bheu.
Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havaoni sekuti varusere ndivo vakakonzeresa mhirizhonga yekuMozambique, vachiti zviri pachena kuti vanhu venyika iyi havana kufara nemafambisirwo nezvakabuda musarudzo idzi.
Dai kuri kuti zvaakataura zvakakonzeresa mhirizhonga muno muZimbabwe taiboti ngatibhonzwai, asi mhirizhonga iri kuitika kuMozambique. Vanhu vangatoti vari kuda kuona talent rusere vanofanga kuiri hurumende yekuMozambique, kwete hurumende yemuZimbabwe. Asi isu tatinoziva ndechekuti hurumende yekuMozambique haina kumbobvira yambotaura nezvatalent rusere, zvikada havana kutobhonzwa nezvake. Vari kutoziva hurumende yekuMozambique iri kutoziva kuti mhirizhonga iri kuitika ikoko imhirizhonga iri kuitika ikoko kuMozambique.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzekumavirira reEuropean Union rakati kusarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri webato rinopikisa reOptimist Party for the Development of Mozambique kana kuti Podemos Venancio Mudlane vari kurambawo kutambira zvakabuda musarudzo idzi, asi dare repamusoro munyika iyi rakati bato reFrelimo rakakunda. Varusere havana gweta uye vari kuzvimirira pachavo. Kusvika pari zvino vanhu vanodarika 200 vafa kuMozambique vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo esarudzo. Bepanhau reMasvingomira rakaburitsawo vhidhiyo revamwe vanhu vaizviti vatsigiri veZANUPF vaiti vainge vavhota musarudzo dzekuMozambique, asi hurumende inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Varusere vaishandisa vhidhiyo iri sehumbowo hwekuti sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka muhurukuro dzavakaita nenhepfenyuro dzakaita seSABC News. Sadic iri kukurudzira mapato ese muMozambique kuti asiyane nemhirizhonga uye kuti ataurirane kuti nyika iyi ifambire mberi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakatotuma nhume dzavo kuMozambique kuedza kumisa mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.